And
trust we are so glad to be in the house of the Lord tonight.
I want to take
this opportunity to thank the pastor to allow me to stand here.
You know, in Zimbabwe,
Singajairiki.
This is a place you can never get used to. We are so free to be somewhere else which is not the pulpit.
But we thank God tonight for giving us another service day. I just want us to read the scripture before we take our seats. I want to read from the book of Isaiah, chapter 65. Just want to read one verse there.
Dongo verenga verse 23.
Isaiah chapter 65, verse 23.
Isaiah 65, pandima 23.
They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble. For they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them.
Avangandibatira zvisina maturo kana kubereka vana vachakurumidza kuparadzwa nokuti ndivo vana vakaropafadzwa naJehovha zvibereko zvavo zvichagara navo.
Shall we bow our heads?
Tikotamise misoro yedu. Baba vedu variko kumusoro kudenga, tinokutendai Ishe maita enyu madekwana ano nekuti unzamu imba yenyu zvakare Baba. Tinokutendai Mwari nekuti tine vimbiso yakatiudza Baba ikati panoungana vaviri vatatu muzita rangu ndine ndiripo pakati pavo. Mwari Baba tinokutendai kuti tinodarika vaviri kana vatatu mukati meimba yenyu. Tinotenda Baba kuti muri pakati pedu madekwana ano. Tinokutendaiwo zvakare Mwari nekuti makati pamufudzi. Uye zvakare Baba makati Ishe tichakupai mufudzi anobva pamwoyo wangu uye vachakudzidzisa izivo. Baba Ishe vari kumusoro kudenga, Ishe ndozvamatendera madekwana ano kuti hama yedu imire pamberi pedu Baba. Tiri kunamata Ishe vari kumusoro kudenga kuti chibatsirai hama yedu Baba nechipo chikurusa Baba chamunokwanisa kuvapa chekuti hama ikwanise kuzvisa parutivi Mwari. Mugokwanisa kutaura kubudikidza naivo Baba, mugokwanisa kutaura nevana venyu Jehovha. Baba wangu Ishe Mwari makanaka, onai hama yedu averenga rugwaro Mwari. Izvi zvinogonekwa nemunhu wese akaenda kuchikoro akaita O level, anogona kuverenga kana kunyora. Asi Mwari kududzirwa kweshoko Baba zvinotora mweya wenyu Baba. Tiri kukumbira Baba kuti muchiita take over and take control. Come and have all the preeminence this evening, O God. We pray that Lord God Almighty, you supervise the preaching of the word tonight. We thank you, Lord, this evening as we commit the service into your hands. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Amen. Praise the Lord. May take our seats.
Garai zvenyu pasi.
Before I proceed,
Sunday in Danbury,
I'd ask Brother Tafadzwa to sing Chawana Nyeredzi.
Or ask Brother Tafadzwa to sing the song Yakumbirwai.
Shawa, ano kunaka kwenika iyo ndi chashika ona kwa iri
indindo
kwa napone sandari
kumusha
Chawa na nyere ziere Una kumanere zu aradoka Ondo muka ndapone espanda weku Ininde chawa Chafara kuona uso
wa Yesu
Inindo mufaru kuzo onarine
Onarine
Onandi chafamba kumu Chawenda Chawa na nyere ziere
Iko
kumanere su adoka Dapone adone sandawe kumusha Di chawa
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Dichawana nyeredze here. Dichawana mbairo here.
Am I going to get a reward?
Nezva tiri kuita zvese izvi.
For all these labors.
Kuya kuchurch kuchinaya so.
Coming to rain. Coming to church here, these rains.
Pane zvati tiri kuirira kuchurch.
Is there a reward for us coming to church?
Coming in day out.
Tichiuya mazuva ose.
Kupedza nguva here kwatiri kuita.
Are we wasting time?
I believe there's a reward waiting for somebody.
Did not turn out to pane mbairo akamirira mumwe munhu.
Brother, I believe there's another eye that is watching you.
Did not turn out to pane rime zisaro rakakutarisa.
Coming in day in and day out.
Uchiuya mazuva ose.
And there's certainly a reward waiting for you.
Zviro kwazo pane mbairo akakumirira.
Let us keep on holding.
Ngatirambe takabatirira.
Until that day.
Kusvikira zuva iroro.
Praise the Lord.
Amen.
They shall not labor in vain.
Havachazoshandira pasina.
Brother, we are not here for vain things.
Hatisi pano pazvinhu zvisina maturo.
No, bring forth for trouble.
Kana kuwana nematambudziko.
For they are the seed of the blessed of the Lord.
Nekuti ndivo zvibereko zvevakaropafadzwa Jehovah.
And their offspring with them.
Uye nezvibereko zvavo zvichagara navo.
Praise the Lord.
Ishe ngavakudzwe.
Offspring is a person's child or children.
Zvibereko vana vemunhu.
Hallelujah.
Amen.
So God is promising a reward.
Saka Mwari vari kuvimbisa zvibereko.
Not just only to a believer.
Kwete bedzi kumutendi.
But also to his or her offspring.
Asi nekune zvibereko zvake.
What a mighty God we serve.
Hey, ndimwari wamasimba ose akadiwa.
Hallelujah.
Amen.
Blessed be his holy name.
Starake dzvene ngari kudzwa.
By the grace of God, we want to talk about the reward of respect.
Ninyasha dzamwari da kutaura pamusoro pezvibereko zvekuremekedza.
Praise the Lord.
Ishengava kudzwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
It's good to respect.
Zvakanaka kuremekedza.
We must respect.
Tinofanira kuremekedza.
The definition of respect
is
a positive feeling or action shown towards someone.
Hanzi manzwiro akanaka kana aratidzwa kune mumwe munhu.
Or something considered important.
Kana chimwe chinhu chinenge chakosheswa.
Or held in high esteem or regard.
Chinenge chasumudzirwa kuenda pamusoro.
It conveys a sense of admiration for good or valuable qualities.
zvinoratidza kuremekedzwa kana kuisiwa pamusoro kwechimwe chinhu chinonzi chakakosha.
Praise the Lord.
Ishe ngavakudzwe.
I'm going to read another scripture as we proceed.
Tichaverenga rimwe gwaro tichienda mberi.
Hebrews 11 verse 6.
Vahebheru 11 verse 6.
Without faith it is impossible to please him.
Pasina kutenda hazvibviri kumufadza.
For he that cometh to God must believe that he is.
Nekuti uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ndiye.
And that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Uye nekuti unopa mubayiro kune ava vanomutsvaga nemoyo wose.
Brother, when we seek the face of God,
tikatsvaga chiso chaJehovah,
there is a reward waiting for you.
Pane mubayiro wakakumirira.
You are not doing it in vain.
Hausingozviitira pasina.
So God is a rewarder.
Saka Mwari vanopa mubayiro.
God has to reward you.
Mwari vanofanira kukubhadhara iwe.
Praise the Lord.
Amen.
Notice two things here in this scripture we just read now.
Cherechedzai zvinhu zviviri izvi pamagwaro maviri ataverenga.
You must first believe that God exists.
Unofanira kutanga watenda kuti Mwari variko.
That's point number one.
Ndochekutanga.
And after that, he is a rewarder.
Mushure mazo, mupiwe mubayiro.
Of those who diligently seek him.
Kune avo vanomutsvaga nemoyo wose.
Brother, the moment you make up your mind.
Hama yangu paunongotora sarudzo.
That you want to seek God.
Kuti uda kutsvaga Mwari.
That you want to worship God better in 2020.
Kuti uda kunamata Mwari zviri nani muna 2020.
Brother, the moment you set your heart towards that.
Paunongotsunga moyo kuti unoda kudaro.
I have good news for you.
Ndine mashoko akanaka
kwauri. You are not doing it in vain.
Hausi kuzviitira pasina.
But the Almighty God.
Asi Mwari wamasimba ose.
Is watching that desire.
Vari kutarisa chishuwo ichocho.
And brother is not just keeping quiet.
Havasi kungonyarara.
But is acting upon that desire.
Vari kutoita chimwe chinhu pachishuwo ichocho.
He is going to reward you.
Vachakupa mubayiro.
What a mighty God we serve.
Ndi Mwari wamasimba ose watinoshumira.
Praise the Lord.
Amen.
You must only believe that he exists, but you must also believe that God is reliable and dependable.
Haungofana kungotenda kuti variko asi unofana kuvimba kuti Mwari vanovimbika navo.
Hallelujah.
Hallelujah.
He is dependable.
Vanovimbika navo.
What a mighty God we serve.
Ndi Mwari wakadiwa tinoshumira.
Luke 6 verse 33.
Luke 6 verse 33.
I'm going to be reading a lot of scriptures tonight. I trust we love the word of God. Praise the Lord.
Amen.
Verse 33 it says,
verse 33 notes,
if you do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same.
Nekuti vatadzi vanoitawo zvakadaro.
And if you lend to them of whom ye hope to receive,
kana muchingopa ivo chikwereti vamunoti munozokwereteswawo navo,
what thank have ye?
Munogona kuwana mubayiro wakadii?
For sinners also lend to sinners to receive as much again.
Nekuti vatadziwo vanokweretesawo kuvatadzi kuti vazotarisirawo kuzowanawo.
Watch verse 35.
Tarisai verse 35.
But love ye your enemies.
Asi idai vavengi venyu.
And do good.
Movaitire zvakanaka.
And lend.
Mupe.
Hoping for nothing again.
Musingatarisireyo kuwana chimwe chinhu.
And your reward shall be great.
Mubayiro wenyu uchava mukuru.
Oh, I like this.
Ndinozvida izvi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, panodonongodzwa neshoko raMwari chimwe chinhu.
When the word of God puts emphasis on something.
Brother, it's your right to grab on it.
Ikodzera yako kubatirira pazvini.
It's your right to go there and hold on it.
Ikodzera yako kuendapo unobatirirapo.
And you say, I cannot be shaken.
What ina handisi kuzozunguzwa.
Brother, if God has said something,
kana Mwari vakataura chimwe chinhu,
his word cannot return to him void.
Shoko rava haridzokere kwavari usina chimwe chinhu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, here the word of God is talking about a greater reward.
Shoko raMwari apa ritora pamusoro pemubayiro mukuru.
Not just an ordinary reward.
Kwete mubayiro nje.
A greater reward.
Asi mubayiro mukuru sa.
That is coming after you have loved your enemies.
Unouya mushure mekunge wada vanokuvenga.
Brother, are you realizing there are no benefits at all for you to hate your enemies?
Murikuona here kuti hapana mubayiro pakuti uvenge munhu.
There is no inheritance for you to hate your enemy.
Hapana nhaka iripo yekuti uvenge
munhu. But there is a promise for you if you love your enemy.
Asi pane vimbiso kwauri kana ukada muvengi.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ama ukangowenga mwengi wako unongoita hasha.
If you hate your enemy, you have a temper.
Asipere ni papo, ukwaita blood pressure.
Unovawazova ne BP.
Saka arikukanganisika ndiani manje.
So who is on the receiving end?
It's
you who is on the receiving end.
You must love that enemy.
Unofanira kuda mumengiye.
You must do good to that enemy.
Unofanira kuita zvakanaka kumumengiwe.
Do you want to receive a greater reward?
Unoda mubayiro mukuru here?
Love that very enemy.
Ida mumengiye chaiye arikukuvenga.
Boss wa unoti boss wakandiwenga.
That boss you say he hates you.
Iwao boss iwao.
That boss,
I have good news for you tonight.
If you want
a greater reward from today onwards, start doing good to that big boss. Start doing good to that so-called enemy.
The
next door wako iye.
That neighbor of yours. Maybe he took a portion of your field.
That
is very enemy. If you want to be blessed by God, start loving that enemy.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
And you shall be the children of the highest.
My.
If we obey this commandment,
to
be kind unto the unthankful,
and
to the evil,
nekune vakaipa,
then God, who is the rewarder,
zvino Mwari ivo vanopa mubayiro,
has promised us that not only is the proof that we are the children of the highest, but also that our reward shall be great.
Avanongotivimbisa kuti tichangova Mwari vana vaMwari vekumusoro kusoro, asi kuti mubayiro wedu uchava mukuru.
Because he is the great rewarder.
Nekuti ivo ndivo vanopa mubayiro mukuru.
Praise the Lord.
Amen.
Is this true?
Let's
try it, my brothers.
The
word
of God is
true.
The word of God is
true.
What it says is bona fide
truth.
God is looking for people at Eastly Tabernacle. That when they see such a promise, and go and stand with it, and they say, God, this is your word.
Not just a reward.
I'm not just looking for a reward,
but I want a greater reward. Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
When you discover the formula,
what a solution.
You have a solution.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Joshua 2.
Joshua 2.
Verse 12 to
21.
There's an interesting story there.
Pane nyaya inoropafadza ipapo.
Of a woman called Rahab.
Yemdzimai ainzi Rahab.
Oh, listen to this verse 12.
Tererai verse 12.
Now therefore I pray you.
Naizvozvo zvino ndinokumbira.
Swear unto me by the Lord.
Mupike naJehovha.
Since I have showed you kindness.
Kuti zvandakuitirai tsiye nyoro.
That you also show kindness unto my father's house.
Kuti muzoitawo tsiye nyoro kune imba yababa vangu.
And give me a true token. Praise the Lord.
Amen.
I believe you know the story.
Those
three men that came to spy the land.
And
Rahab, a harlot.
She
managed to recognize that these people, they are messengers from above. Hallelujah.
Amen.
And that you save alive my father.
Brother, now look what this woman is doing.
She wants to do a favor to these strangers.
But
now
she's looking for a reward for what the favor she has done. Because I'm putting my life at risk.
I want a reward. I want a true token. And brother, watch what she is doing now.
She's
not just thinking of herself. But brother, she's talking about her father. Her mother. Her brethren. Her sisters.
And she says,
and deliver our lives from death. And the man answered, our life for yours. If you utter not this our business, it shall be when the Lord had given us the land that will deal kindly and truly with thee.
Kana ukasataura zvekuya kwedu, kana Isheva katiponesa, tichakuitira itsiye nyoro.
Brother, what is Rahab doing?
Rahab ari kuitei?
Brother, she is respecting the messengers.
Ari kuremekedza vasori.
Praise the Lord.
Amen.
Brother, the moment you respect a man sent from God,
paunongoremekedza munhu atumwa naMwari,
brother, you are not doing it in vain.
Hausingozviitira pasina.
God is watching you.
Mwari ari kutozvitarisa.
And once he watches you,
kana Mwari vatarisa izvozvo,
since he is a great rewarder,
sezvo vari mupiwa mubayiro mukuru,
brother, he is bound by his word.
Vanosungirwa neshoko ravo.
To make sure you fulfill that indeed he is a great rewarder.
Vane chokwadi kuti vazadzikisa kuti ichokwadi kuti ndiwo mupiwe mubayiro mukuru.
Praise the Lord.
Amen.
Watch Joshua 6 verse 17.
Tarisai Joshua 6 verse 17.
Praise the Lord. Now these three men, they managed to be hid. They escaped. They went back.
Varume vatata vakwanisa kuvigwa, vakakwanisa kupugunyuka vakadzokera.
I believe they narrated the story to Joshua.
Ndotenda kuti vakanoudza nyaya yacho kuna Joshua.
That there is a woman.
Kuti pane mudzimai.
Called Rahab.
Anonzi Rakabi.
Oh, she treated us nice.
Akatibata zvakanaka.
Hallelujah.
Amen.
She respected us.
Vakatiremekedza zvikurusa.
Brother, in the entire city,
paguta rese,
the harlot,
chipeve,
she is the one who respected the messengers that were coming from Jehovah.
Ticho chakaremekedza vatumwa vakabva kuna Jehovah.
And brother, watch verse 17.
Chitarisai verse 17.
Hallelujah. And the city shall be accursed.
Asi guta rinofanira kuyeriswa.
This Joshua speaking now.
Ndi Joshua ari kutaura.
And all that therein.
Nevose varimo.
Except.
Guta richatukwa nevose varimo kusara.
Only Rahab the harlot shall live.
Rakabhi chipeve ndiyega acharara mabedzi.
Hallelujah.
Amen.
Brother Joshua ari kutaurawo kuti mudzimai wechipfeo.
Joshua is acknowledging that Rahab is a harlot.
Asi nyaya yekuda ku zadzikisa zvakawimbiswa inochinzvina kunyaya yeupenyu hwaari kurarama hwakashata.
But the issue of fulfilling her promise, it ignores that she is living the life of a harlot.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, his eyes are just focusing on the respect that was given to the messengers that were sent.
Maziso a Joshua akangotarisa paruremekedzo rwakapuwa vasori vaakatuma.
And brothers declaring that the whole city is a cursed city.
Apa ari kutotaura Joshua kuti guta rese rakatukwa.
Except one person.
Kunze kwemunhu mumwe chete.
Though being a harlot.
Kunyange chiri chipfere.
But she did something needful.
Asi akaita chimwe chinhu chaidikanwa.
She respected the messengers.
Akaremekedza vatumwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
Tarake ngari kudzwe.
Praise the Lord, praise the Lord.
Amen.
Brother, and he declared she is not going to die.
Akatotaura kuti Rakabha asi kuzofa.
She shall be safe.
Achachengetedzwa.
Brother, and what happened?
Chichakaitika.
Indeed, she was spared.
Zvirokwazvo akaponeswa.
Not only Rahab.
Kwete Rakabhu bedze.
But her father also.
Asina baba vake.
Her brothers also.
Nehanzvadzi dzake.
Her sisters also.
Nanasisi vake.
What is happening?
Chii chiri kuitika?
Brother, it goes back to the first scripture where we read.
Chino zvinodzokera kugwaro rekutanga ratarenga.
God is not just looking at you.
Mwari havasingokutarisa bedzi.
But concerned about your offspring also.
Asi vane hanya nezvibereko zvako.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Ishe ngava kudzwa.
This is an internal promise.
Ivimbiso iri mukati.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Amen.
It's the eternal word of God.
Ishoko ramwari rinogara
nekusingaperi. This is not just a temporal reward.
Hausingori mubayiro wekanguvana.
But this is a great reward.
Asi mubayiro mukurusa.
Rahab the harlot was rewarded for her faith and respect toward the servants of God.
Rakabhu chipeve akapuwa mubayiro nekuda kwekuremekedza nekutenda kwaakaita vatumwa vaMwari.
God rewarded her by giving her the lives of her family members.
Mwari vakamuremekedza nekumupa upenyu hwenhengo dzemhuri yake.
To me that was a great reward.
Kwandiri wakava mubayiro mukuru.
Brothers, zvaizonakidzei kuna Rahab.
What joy would it have brought to Rahab? But whilst she was alive, but a family member had perished.
Baba wake wafa.
The father had perished.
Mai wake wafa.
The mother had perished.
Hanzazi zake zafa.
The brothers had perished.
Wanina wake wafa.
And sisters had perished.
I don't think that was going to be a great reward.
Changa chisazobe mubairo wakanaka.
Hallelujah.
Amen.
What a mighty God we serve.
Mwari mukuru watinoshumira.
So the same thing we see in Moses and Joshua.
Zumechete zatinoona mna Moses na Joshua.
Oh, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah.
Brother,
hallelujah.
I just want you to watch here.
Ndina kuti Mungu ona izvi.
The messengers that came.
Vatumwa vakauya.
Why did God send Moses directly to this gender woman Rahab?
Sei Mwari asina kutuma Joshua chaiye kumudzimai Rahab.
Or why didn't he send Joshua?
Sei Mwari asina kutuma Moses kana Joshua.
Why did God send a couple of unknown men?
Ko sei Mwari vakatuma boka revamwe vanhu vasingazikanwe.
What story Master Awo hatozikan.
Their names are not recorded in the Bible.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, I believe God was showing us something there. They had no apparent ranking at all. This was going to be a test of respect. Brother, auremekedzi vanhu vane zvigaro chet.
You don't just respect people with big offices.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, unoremekedza kunyange wari pasi pasi chaiwo.
You even respect even the people way below.
Waita izvozvo maropafadzo zvaanozoita manje.
Once you have done that,
anozotufunyuka achibva kuzasi ukoko.
Blessings will start to flow from below.
Zvichikwira kuenda kumusoro.
Going upwards.
That's exactly what happened to Rahab.
Ndochaizvo chakaitika kuna Rahab.
Haana kurespekta Moses.
He did not just respect
Moses. Joshua.
She did not just respect
she
Joshua.
She respected those unknown
men.
But watch the instruction coming from Joshua.
Praise
the Lord.
Amen.
Does it pay to respect your brother sitting next to you? It pays, my brother. God is waiting for you to respect that brother. Very brother who is looked down upon. You must respect that brother. And God, the great rewarder, is just waiting to see you doing it for you to receive your blessings. Praise the Lord.
Amen.
Do you believe it, my brother, my sister? Brother, we must desist from disrespecting people.
Tinofanira kusiya tsika yekusaremekedza vanhu.
No matter what happens.
Zvisinei kuti chii chaitika.
Brother, we are required by the word of God to respect.
Tinorayirwa kuti tiremekedze vanhu neshoko raMwari.
There is an example of a woman who disrespected in the Bible.
Tinowana muenzaniso mumwe mudzimai asina kuremekedza mumwe munhu muBhaibheri.
From 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 16.
Samuel yechipiri. Chapter 6, verse 14 to 16.
And David danced before the Lord with all his mighty.
David akatamba pamberi pashe nesimba rake rose.
And David was girded with a linen ephod.
Anga akazvisunga nemucheka weephod.
So David and all house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with sound of the trumpets.
Saka David neimba yose Israel vakaunza areka yaJehovha nekudanidzira nekuridzwa kwehwamanda.
And as the ark of the Lord came into the city of David.
You know, areka yaJehovha payakauya muguta raDavid.
Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King leaping and dancing before the Lord.
Michal,
and she despised him in her heart.
Manasikana waSaul akatarisa nepa window akaona mambo achishetuka achitamba pamberi paJehovha.
She despised him in her heart.
Akazvidza mambo mumoyo make.
In other words, she disrespected him.
Nekume kutaura haana kumuremekedza.
Praise the Lord.
Tinotenda ishe.
My sister kudzimba uko.
Sisters in the homes.
Remekedzai my brother.
You must respect the brothers.
My brother kudzimba uko remekedzai hanzvadzi.
Brothers in the homes, you must respect your wives.
Wana kudzimba uko remekedzai vabereki venyu.
Children in the homes, respect your parents.
Vabereki ofuti remekedzai vana venyu.
Parents, respect your children.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Blessed be his holy name. Bachiri amai kura imi brother. Mchifungo ndo bachiri ndika pfeka. Ninda kachena. Mchifungo ndo bachiri iroro. Mwana wenye ndo rano dao iroro.
That jacket that you respected so much that you wanted to wear every time. Don't think that your child will want the same jacket. If you buy that same jacket for your child, you say, that's old fashion, I will never wear it. Put it on.
You must respect that child. Akura, muremekeze, kunyangari mwana wako.
Respect that child's decision. He's of age, though he may be your child.
Brothers, just a few weeks ago,
I was speaking to one of my children, Masonduma Shomapura.
That young man, he was saying, you brothers, we are only at home with you a few hours. And he said, at school, we are there 8 hours.
Kuchikoro tininge tiriko ma hour 8.
Praise the Lord.
Amen.
Zikanzi mukada kundipfeke suti yenyu ya maida inini. Ikaenda nayo kuchikoro unopfekwa masuti uyawe.
If you want me to wear that kind of a suit you want me to wear on the service day.
Zvikanzi pandirongo svika pa gate ndotanga kusekwa kusvika ndabuda muclass.
When I
just kudzidza.
As soon as I enter the gate, it will be laughter at me until I get into the class.
Praise the Lord.
Amen.
Tinda,
I believe those who have read between the lines.
But the bottom line is we need to respect one another. Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen, my sister.
Amen, sisters.
Amen.
Amen, brothers.
Praise the Lord. Hallelujah.
Amen.
Right.
This sister called Michelle.
And she disrespected her husband.
Ana kure mekeza murume wake. And God was not happy with that.
Verse 20. David returned to bless his household.
David akadzokera kunoropafadza imba yake.
And Michelle, the daughter of Saul, came out to meet David.
Michelle mwanasikana wa Saulo akauya kuzosangana na David.
And said, "How glorious was the king of Israel today?"
Akati kubwinya kwakadi kwanga kuri mambo wa Israel
nasi. Who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants.
Kumura hembe pamberi pe varanda vakadzi nevaranda vake.
As one of the vain fellows shamefacedly uncovered himself.
Se vamwe vanhu vasina basa vanozvibvisa hembe pamberi pe vanhu.
And David said unto Michelle.
David akati kuna Michelle.
It was before the Lord.
Zvanga zvichitwa pamberi pa Jehovah.
Which chose me before thy father.
Wakandisarudza pamberi pa baba vako.
And before all his house.
Pamberi pe imba yavo yose.
To appoint me ruler over the people of the Lord.
Kundiita mutongi pamberi pa vanhu vashe.
Over Israel. Therefore, I played before the Lord.
Saka ini ndazotamba pamberi pa Jehovah.
Brother David akataura kuti ndiri mumagwaro yena.
David was saying, I was fulfilling scripture.
Wagumbuka hako asi nyaya iripo inini ndiri mumagwaro.
Though you are not happy, but I was in the word.
Hallelujah.
Amen.
And I will yet be more vile than thus.
Wongu ndingava ndakaipa zvakadai.
And will be best in my own sight.
Ndobva ndazvidzwa pamberi pemeso angu.
And of the maid servants which thou hast spoken of.
Uye pavarandakadzi vavataura.
Of them shall I be head in honor.
Pamberi pavo ndopandicharemekedzwa.
Watch verse 23 now.
Chitarisai verse 23.
Therefore Michelle, the daughter of Saul.
Naizozo Michelle mwanasikana wa Saul.
Had no child unto the day of her death.
Haana kuzozvara mwana kusvika zuva rekufa kwake.
In other words, the Lord shut her off.
Nekume kutaura ishe vakavhara chibereko chake.
Because of disrespect.
Nekuda kwekusaremekedza mambo.
What family she would have had were cut off from her.
Muri yangada yakava nayo yakabva yavharwa.
Praise the Lord.
Amen.
May God help us.
Dai Mwari vatibatsira.
Acts 11.
Mabasa 11.
And the Spirit bade me go with them. Verse 12.
Mweya wakandikumbira kuti ndiende nawo. Verse 12.
Nothing doubting.
Disingapokani.
Moreover, the six brethren accompanied me and we entered into the man's house.
Nehama
This is Peter telling of the story how God sent him to Cornelius' house.
Ndi Petro ari kutsanangura kuti Sheva kamutuma sei kuimba ya
Cornelius. He Cornelius should as how he had seen an angel in his house.
Iye Cornelius akatiudza kuti wakaona mutumwa amire mumba make.
Which stood and said unto him.
Akamira akati enda.
Send men to Joppa and call for Simon whose surname is Peter.
Iye akavaudza kuti tumira vanhu ku Joppa ane zita rekuti Simon Petro.
Who shall tell thee words?
Iye uchakuudza mashoko.
Whereby thou and all thy house shall be saved.
Auchaponeswa nawo iwe nemhuri yako yose.
Cornelius is being sent a ministry, and we see his great respect and faith in the messenger, in the message that God sent to him through that ministry.
Cornelius ari kutumirwa shumiro. Tiri kuona isusu kuremekedzwa nekutenda kwaakaita kushumiro iyoyo ari kutumirwa kubva kuna Mwari.
And by his respect to the message.
Nekuremekedza kwaakaita mharidzo iyi.
Brother, God being faithful to his word.
Mwari vakatendeseka kushoko ravo.
And he realized this man had respected his word.
Vakacherechedza kuti Koniriyo aremekedza shoko rake.
And brother, he was rewarded greatly.
Akapuwa mubayiro mukuru.
Not only for himself.
Kwete wake bedzi.
But salvation was brought to his entire household.
Asi ruponeso rwakaunziwa kuimba yake yose.
Hallelujah. My brother, my sister.
Hama yangu anza.
Do you desire to have people saved in your household?
Urikushuvira kuti vanhu vaponeswa here mumhuri yako?
The same formula is still working today.
Formula imwe chete ichiri kushanda nhasi.
Just respect the word of God.
Ingoremekedza shoko raMwari.
Just respect the messenger of your day.
Ingoremekedzwa mutumwa wezuva rako.
Just respect the God-given pastor we have.
Remekedza mufundisi watakapuwa naMwari.
Just respect the deacons we nominated.
Chingoremekedza madikoni atakasarudza.
Just respect the trustees we nominated.
Chingoremekedza matrustee atakasarudza.
Respect the Sunday school teachers we nominated.
Remekedza ma Sunday school teachers atakasarudza.
And brother, a sure thing will happen to you.
Zvimaziro kwazo pane chinoitika kwauri hama.
A great reward will be granted to you.
Mubayiro mukuru unopohwa kwauri.
Brother, this is that said the Lord.
Izvanzi na Jehovah.
That said the Lord cannot fail at all.
Zvanzi na Jehovah haimbofa yakakundika.
Praise the Lord, praise the Lord.
Ishengava kuzwe. Amen.
Acts 16, another example again.
Mabasa 16 mumwe muenzaniso zvakare.
Verse 25.
Pandima 25.
And at midnight Paul and Silas prayed.
Zvino pakati pousiku Paulo naSilas vakanyengetera.
And sang praise unto God.
Nokuimbira Mwari nziyo.
And the prisoners heard them.
Vasungwa vakazvinzwa.
And suddenly there was a great earthquake.
Pakarepo kudengenenga kwenyika kukuru kwakapo.
So that the foundations of the prison were shaken.
Naizvozvo nheyo dzeimba dzakazunguzwa.
And immediately all the doors were opened.
Pakarepo mikova yose yeimba yakazaruka.
And everyone's bands were loosed.
Nemisungo yavo yakasununguka.
And the keeper of the prison awaking out of his sleep.
Ipapo murindi wetorongo akapepuka.
And seeing the prison doors open.
Ndokuona mikova yetorongo yakazaruka.
He drew out his sword.
Akavhomora munondo wake.
And would have killed himself.
Akada kuzviuraya.
Supposing that the prisoners had been fled.
Achiti vasungwa vatiza.
But Paul cried with a loud voice.
Paulo akadanidzwa nezviguru.
Saying, do thyself no harm, for we are all here.
Achiti usazvikuvadza nekuti tese tiri
muno. Then he called for a light.
Zvino akakumbira mwenje.
And sprang in.
Akamhanyiramo.
And came trembling.
Ndokuvira pasi
pamberi pa. And fell down before Paul and Silas.
Pamberi pa Paulo na Silas.
And brought them out.
Akavabudisa kunze.
And says, what must I do to be saved?
Akati vatanatenzi ndinotevi.
What is happening here?
Chichi chirikuitika pano.
Brother, he is respecting.
Ari kuremekedza.
The servants of God.
Varanda vaMwari.
Irrespective of the place.
Zvisinei kuti panzvimbo ipi.
Brother, atingoremekedzi chete vakuru vechurch pano va church.
We don't just respect the elders of the church.
Mukasangana muchicken inini remekedza shamwari.
If you meet a chicken inini respect them.
Mukasangana kwabhora remekedza futi ukoko.
If you meet a bora respect them.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Amen.
And they said, believe on the Lord Jesus Christ.
Vakati tenda muna Ishe Jesu Kristo.
And thou shalt be saved.
Iwe uchaponeswa.
Not only you.
Kwete iwe bodzi.
In thy house also.
Asine imba yako yose.
Your brothers.
Vakoma
ne nyina
vako. Hanzvadzi dzako.
Your father and mother.
Baba na mai vako.
They will be saved also.
Vachaponeswawo.
Believe on the Lord.
Tenda munashe.
And you'll be rewarded.
Uchapuwa mubayiro.
Praise the Lord.
Ishe ngavakudzwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, I believe there can never be no greater reward.
amandotenda kuti hapambova nemumwe mubayiro mukuru
for you than the saving of your family.
Unodarika kuponeswa kweimba yako.
Brother, it's there in throughout all the Bible.
Zvirimo mubhaibheri rese.
So we must believe God that he is a rewarder for this.
Tinotenda kuti Mwari ndiye mupiwo mubayiro uyu.
And I believe this is the channel that God wants us to use.
Uye ndinotenda kuti ndo gwara ratanzi naMwari tishandise.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
Staraungari kuzwe.
I'm going to read a quote.
Ndoda kuverenga chinokorwa.
From the message, make the ditch valley full.
Nimo Mwari dzinonzi make the ditches valley full.
Hallelujah.
Hallelujah.
A lady in my church.
Mumwe mudzimai muchurch mangu.
Brother Bila and Mrs. Weber.
Ama Bila na Amai Weber.
She was dying with TB.
Vanga vari kufa ne TB.
She was in the sanatorium at the last stages.
Vanga vatoenda kuchipatara vamuchinhano chekupedzisira.
Yeah, izvinofunga zvino understand kana Dr. Msaras.
I believe Dr.
Sanatorium. Ngokupedzisira kwacho.
Now these are the
kwete pakatages. Zvako kupedzisira zvashatisisa.
The climax of the sickness.
Zvekuti wanachiremba vanga vageza maoko.
That the doctors have given up.
What uyu asar vane mazuva tazvitadza.
That they are now counting down to her death.
Hallelujah.
Hallelujah.
They send her home to die.
Vakati ngaende hake kumba kunofa.
Hey. Brother.
Ama.
Muzoti madoctor anokwasa kuti chienda henyu kumba munofe.
Do you know the doctors can say, just go home to die.
Mbedha henyu da kuti mwe munhu atoyarara ipapo watofungidzira kuti eh achine upenyu inini ka.
We want to use the same bed for a better patient than you. You go and die from home.
Hey, hey. Praise the Lord. There's nothing could be done for her.
Hapana chaikwanisa kuitwa kwaari.
Miss Grace Weber.
Amai Grace Weber veku Jeffersonville.
She just lived beyond this tabernacle.
Vaingorarama pedyo netabhenekero
ino. She had got 5 or 6 little children.
Vaive nevana vange ninge 5 kana 6.
So the angel of the Lord came to me that night and said,
Mutumwa waJehovah akauya kwandiri usiku iwe akati,
go tell Mr. Weber.
Enda unoudza amai Weber.
And tell Mr. Weber rather.
Unoudza ava Weber
to get things ready for he is going to be left with those children on his hands.
Kuti vagadzirise upenyu hwavo nokuti ndo vakuzosara nevana ava.
For his wife is going.
Nekuti mudzimai wava akuenda.
Well, I went and I told Mr. Weber.
Hongu ndakaenda ndikanoudza va Weber.
I told his little girl.
Ndikaudza kamusikana kavo kadiki.
Little Jean Rose.
Kadiki Jean Rose.
Which is a nurse now.
Ava nurse yezvino.
She was a little bit fellow then.
Aiva musikana mudiki ipapo.
I said, now Jean, your mother is going to die.
Ndikati Jean amai vako varikufa.
She can't live but a little while longer.
Havachakwanisa kurarama kunze kwemazuva mashoma.
And 2 days after that.
Mazuva maviri kwapera izvo.
Or 3 days.
Kana kuti matatu.
There were some ladies from government depot there.
Pane madzimai akabva kudepot rehurumende.
Where she worked. They came.
Kwavaishanda vakauya kuchipatara.
She and Grace, Miss Weber said, if I could only have Brother Bill to pray for me once more.
Zvino amai Weber vakati dai ndikangokwanisa kuwana Brother Bill vangondinamatira zvakare.
She said, I seen when my cousin Opawa was healed with that cancer and the doctor just gave it till morning to live.
Ndakaona uyo amai yangu payakaponeswa necancer apo vanachiremba vanga vangomupa mazuva ekurarama.
And her daughter's nurse also.
Uye mwanasikana vakanga ari nurse zvakare.
And the girls from that government where she worked with her said there ain't nothing to that guy.
Zvino madzimai vaivashanda navo kuhurumende vakati aiwa hapana zviripo kuna Abraham wenyu.
What are they doing?
Vari kuiteiko?
Disrespecting.
Vavana kuremekedza munhu waMwari.
He is nothing but a hypocrite.
Haasi chinhu kunze kwemunyengeri uya.
That's all that religion is. It's just a bunch of fake fanatics.
Chinamato chake hapana zviripo kunze kungopengereka kwekunyepedzera.
And so Miss Weber said,
zvino amai Weber vakati,
brother, iye anga asainirwa kuti akuda kuchifa.
The one who was told she was dying.
Pakataurwa nyaya ndofunga yakakoka simba rake.
And there was an issue told that gave her strength.
Ndiri matakana nachitaurwa ndiri pana.
I will not leave these people to despise the man of God.
Ndiri vanochita disrespect the man of God in my presence.
I cannot leave these people kuti varambe
vachidaro munhu wangu. I cannot allow this to happen.
Anga zvitendere kuti zviitwe izvo.
Brother, with the little strength that was still in her.
Nesimba shoma ranga vainawo mai Weber.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
Saraungari kuzwe.
Brother, maybe vanga vasatombogoni kusimuka wega.
Probably she was not able to stand on her own.
My. Hallelujah.
Amen.
She said, I know that, but I just won't stand still for that. I know I'm dying. But for this matter, I cannot leave it like that. I know better than that. I've been lived right here around this city. Around that man all the time, I've seen him from a child. You can call it fake if you want to. But I have seen it. And seen God heal the people. I know the man's life. I don't
just know his preaching.
I know the life of that man.
Oh,
sister, leave me a life. My precious brother, leave me a life. Single sister, leave me a life. Praise the Lord. Praise the Lord. I know the man's life and I know it's the truth. What is Sister Weber doing? She is respecting the man of God. Even if her health is deteriorated to the last point. But brother, those circumstances, they never moved their brother to disrespect the prophet. Hallelujah.
Hallelujah.
And it happened to be the angel of the Lord heard that.
Zvino zvakaitika kuti muranda wa mutumwa wa Jehovah akazvinzwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Brother, pane mangu ma loose talk atinongoita akashata fani.
There are some things that we do that are very evil. Kamwe kahunu kekungoregedzera mashoko. Some certain manner of speech that we just speak. That we don't think the words that we want
and
to
unfortunately,
speak.
Unfortunately,
and the said thing is once they are spoken, may God help us. That before we say things, we think that this word I want to speak. Are they going to build or destroy? If I was the one hearing these words, what good thing would they bring to me?
Brother, I believe you need to think twice as believers. Before we open our mouth and speak things, there's somebody who is listening.
Don't think you are alone. There's another one standing close who is hearing those words.
But we thank God for Sister Weber.
Who
Sister
stood
Weber. With what was right. She respected the man of God.
And
that very night, sitting on the side of my chair in the room, after I got up and went and got a drink of water, about 3 o'clock in the morning and sitting on a chair,
I
seen him walking through the door and he said tomorrow that they are going to pick Miss Weber up and bring her down.
She
will be sitting on the right hand side, far back in the tabernacle. Said, I heard her. And tell her, I heard her. I heard what she said. And tell her, thus say the Lord. She is going to live and not die. There you are. You can go down and see her if you like to. Hallelujah, hallelujah.
Amen.
Praise the Lord. He had respect to her because she had respect unto what was representing God. So God will do the same thing to you. You must respect. Respect God. Respect Christ. Respect the one who died for your healing. If you just give respect to him and his word, God will do the work for you. By showing respect to God and to his ministry, her reward was great in that her life was spared and also her family was restored to her because she would have been separated from them otherwise.
upenyu wawo wakachengetedzwa kwete ivo vega asi nemhuri yavo nekuti ivo dai vakanga vakaenda vangadai vakarasika kumhuri yavo.
Praise the Lord.
Amen.
Brother Noah respected the word of God.
Ama Noah akaremekedza shoko ramwari.
He respected that, says the Lord.
Akaremekedza.
And God being faithful to his word. That he was not only looking at
Noah,
but he was looking on the offspring of Noah also. And brother, what do we read in the scripture? It's not only Noah who was saved, but his family also. His children also. Does it pay to respect the word of God?
Zvino badhara here kuremekedza shoko ramwari?
Yes, sir.
Wongu changamire.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
Starai shengari kudzwa.
We don't want some Akans in our camp.
Hatidana Akani mumusasa wedu.
Who chose to disrespect the man of God.
Akasarudza kusaremekedza munhu waMwari.
And brother, God was angry.
Mwari vakatsamwa.
Brother, I want you to watch the way how God acts at times. Your decision that you make, brother, it will affect your offspring. Whether you want it or not,
uchida
usingade. The very decision you are making, brother, it will affect your son.
Ichabata mwana komana
wako. Affect your daughter.
Ichabata mwana sikana wako.
Hallelujah.
Amen.
So we need to be very careful.
Sangati ve itaka chenjera.
Akan, when he was approaching, I believe, the man of God Moses.
Akan paenda kumunhu waMwari Moses.
Maybe he was just thinking, this is my affair only.
Aingofungati aiwa inyara yanyaya.
Let anything happen to me, I don't care.
Chirozaitika.
But brother, little did he know.
Asanga asingazive.
The same words he's uttering.
Mashoko mamwe chete ari
kutaura. The negative effects.
Zvakaipa zvacho.
Who not just strike him only.
Hazvisikuzorova Akani ega.
But who move to his entire family.
Hazvisichapinda muvana vake vose.
May God help us.
Dai Mwari atibatsira.
His entire family, brother, they perished also.
Mhuri yake yose yakaparara.
Because of the sin of Akan.
Nekuda kwechivi cheAkan.
May God help us.
Dai Mwari vatibatsira.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh brother, we must be like that gender Shunammite woman.
Tofana kuita semudzimai uya muyedeni mudzimai weShunem.
Hallelujah. Brother, who showed respect.
Akaremekedza.
Prophet of her day.
Kumuprofita wezuva rake.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, she had great respect to that man.
Akaremekedza zvikuru muranda waMwari.
Brother, she did everything that she could do.
Akaita zvose zvaikwanisa kuita.
Make sure that she showed respect to the man of God.
Kuvene chokwadi kuti aratidza kuremekedza kwake kumunhu waMwari.
And brother, to her, she just thought she's just doing a favor to the man of God.
Iye kwaari aifunga kuti ari kungoitira munhu waMwari favor.
But God,
asi Mwari,
the eternal God,
Mwari anogara nekusingaperi.
Brother, who keeps his word.
Manochengetedza shoko ravo.
Brother, he was seeing the laboring of this woman.
Vaiona kushingaira kwemudzimai uyu.
And brother, God said, I have seen what you are doing.
Mwari vakati ndaona zvauri kuita mudzimai.
I have seen your effort.
Ndaona kushingaira kwako.
But my word cannot return back void.
Asi shoko rangu harigone kutsoka kuno
risina chipo. I am a great rewarder.
Ini ndimi mupiwo mubayiro mukuru.
My desire is to reward.
Chishuwo changu ndechekuropafadza.
Hallelujah. Brother, he had to reward that Shunammite woman.
Mwari vaifanira kupa mubayiro kuno
mudzimai wechine. With the resurrection and return of her only son.
Nerumuko nekudzoka kwemwana komana wake.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Brother, time fails us to talk about the woman of Canaan.
Nguva inotipera kuti taure pamudzimai weCanaan.
Who approached Jesus.
Akaenda kuna Jesu.
Hallelujah. Akanzi urimbwa iwewe.
And she was called a dog.
Hallelujah. Can you imagine, brother?
Chimbozifunga hama.
Hana kuti newe urimbwa wofuti.
She did not say you are also a dog.
Kanganika uno tukwa so obva newewo.
How many times do you curse and you return evil for evil?
Tirikutsvaga mando.
We are looking for a caliber.
Yemudzimai weCanaan.
Of the type of the woman of Canaan.
Anotana tukwa.
Then when she is reviled,
anozvigamuchira.
She accepts it.
Brother, apana kana ma benefits ekudzorera fire.
There are no benefits of retaining evil.
Apana kana one benefit iripo.
There is not even one benefit
kana
in doing that. Kana waiti
wachakashata, dzorera nechakanaka.
If evil is done for you, return with good.
Praise the Lord.
Amen.
You want to be blessed by God?
Udakuropafadzwa namwari.
Return good.
Dzorera chakanaka.
Praise the Lord.
Amen.
Hanzi weweka.
This food is not for the Gentiles.
Hallelujah. But he answered and said, it's not meat to take the children's bread and to cast it to dogs.
She was being
told that you
are actually a dog. She was told, you are a dog, a real dog.
She said, truth, Lord. Legs.
And she said, Hongu ishe.
Yet the dogs eat of the crumbs which fall upon from their master's table.
Hongu imbuka zino jikama fufu anoduna kubaba tafura ya ten.
Iye, arikumuti imbuka, iye, arikuzoka omuti ten.
That one who is calling a dog, she's going, Lord. She was giving the Lord his place. Give the Lord his place. Give the deacon his place. Give the trustee his place. Give the Sunday school teacher his place.
And watch what will happen.
Praise
the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
May God help us.
Matter. Martha.
Brother, she showed respect to Jesus.
Akarakidza kuremekedza kuna Jesu.
Even it looked like Jesus had let them down.
Kunyange zvaita kunge Jesu anga avafuratira.
But brother,
asi hama.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
She said, even now, Lord.
Ati kunyange iye zvino ishe.
Murikuona nyati arikudzokera kuti ishe futi.
She's returning the same respect and saying, Lord.
Praise the Lord.
Ishe ngavakudzwe.
Hallelujah.
Amen.
Blessed be his holy name. Brother, mwari wazvinzwa izvozvo wakafara nazvo.
When the Lord heard that, he was pleased.
Brother, and there was a great reward for her.
Pakava nemubayiro mukuru kwaari.
That yet brother who had died.
Kuti hanzvadzi yake akanga yafa.
There was a reunion again.
Pakava nekubatanidzwa zvakare.
What a fellowship it was.
Kwakava nekuwadzana kwakadi.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I'm going to read the scripture, Matthew 10.
Tinokuverenga gwaro, Matthew 10,
verse 40.
Verse 40.
He that receiveth you receiveth me.
Uyo anokugamuchira imi agamuchira ini.
He that receiveth me receiveth him that sent me.
Uyo anogamuchira ini agamuchira uyo wakandituma.
Brother, are you seeing the chain of command?
Muri kuona here kufambirana kwemurayiro iyi.
He that receiveth you receiveth me.
Uyo anogamuchira imwe agamuchira ini.
Uchitofamba uko uri mutown muna first mama.
Yes, you are walking in first street.
Ukapupurira mumwe munhu.
You testify to someone.
Those rooms vana apa munhu ye akakugamuchira iwewe uri muna
first. If that person receives you in first street.
Wakatobata packet rako remaputi uchitodya.
You are holding your packet of maputi and you are eating.
Munhu akakugamuchira.
If that person receives you.
Those rooms na Christ atogamuchira inini food.
Christ is saying that person has received him also.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he that receiveth me receiveth him that sent me.
Uyo anondigamuchira ini agamuchira iye wakandituma.
Kuna nyaya yacho irikutangira panewe.
Now the issue starts with you.
An effort yawaita.
And the effort you have done.
Agamuchira Christ nekuda kwako.
A person has received Christ because of your laboring.
Kana Christ munhu yeye andigamuchira inini.
And Christ said that person has received
me. And asikuperera ipapo.
It's not ending there.
Hallelujah. Zvikanzi he has received also the one that sent me.
Hanzi agamuchira ina iye wakandituma.
So it's a chain of command.
Saka kufambirana kwemirayiro.
That looks like it's going from bottom to top.
Zvirikutange zvirikubva pasi zvichikwira.
Instead of from the top to the bottom.
Pane kuti zvibve pamusoro zvichienda zasi.
And this is exactly what happened when those spies visited Rahab.
Ndo chaizvo zvakaitika apo vatsori vakashanyira Rahab.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
May God help us even tonight.
Daimari vatibatsira kunyange madekwana ano.
Verse 41.
Verse 41.
He that receiveth a prophet in the name of prophet shall receive a prophet's reward.
Uyo anogamuchira muprofita muzita remuprofita achawana mubayiro muprofita.
Apo.
There.
Pane nyaya yakapo.
There is an issue there.
He that receiveth a prophet.
uyo anogamuchira muprofita
shall receive a prophet's reward.
Achawana mubayiro wemuprofita.
Wangana wakagamuchira muprofita.
How many have received a prophet?
There is a reward for you.
Pane mubayiro wako.
Brother, this is thus said the Lord.
He is zanzi na Jehovah.
And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
Uyo anogamuchira munhu akarurama muzita remunhu akarurama achawana mubayiro wemunhu akarurama.
God promised a reward when you have respect to a prophet.
Mwari vakavimbisa mubayiro kana ukaremekedza muprofita.
Hallelujah.
Hallelujah.
Questions and answers.
1964.
Question number 321.
Mubvunzo we 321.
Brother Branham.
Ama Branham.
If you have time, please explain Matthew 10 verse 41.
Kana mine nguva timbotisanangurai Matthew 10 verse 41.
I would like to know what is a prophet is the reward.
Ndinoda kuziva kuti chiko chinombonzi mubayiro womuprofita.
One person is asking the prophet.
Pane munhu ari kubvunza muprofita.
And just listen to the response.
Chitererai mhinduro.
Well now Jesus said.
Zvino Jesu akati,
whosoever receive a prophet in the name of a prophet receives a prophet's reward.
Ani nani anogamuchira muprofita muzita remuprofita achawana mubayiro womuprofita.
A prophet's reward is to be a friend with the prophet.
Mubayiro womuprofita kuve shamwari yemuprofita.
Hey 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 hey.
Hallelujah.
May you have some friends of the prophet tonight.
Naiti kavane shamwari dzemuprofita manero anhu.
Hallelujah.
Hallelujah.
A friend of the prophet.
Shamwari yemuprofita.
Kuti shamwari nemuprofita so.
To befriend a prophet.
Best friend.
Shamwari yepedyo.
Yekuti uri kubasa I best friend yako.
That when you are at work he is your best friend.
Uri kumba kwako I best friend yako.
At home he is your best friend.
Uri mu road I best friend yako.
On your road he is your best friend.
Unojaira voice rake shamwari yako.
You get used to his voice. He is your friend.
Uchi player so kwangonzwa mumwe munhu ari kuplay achingokufura hako mambuya nehanda.
You are just playing do you hear someone playing mambuya
nehanda. Ukarinzwa voice racho
and you hear the voice.
Nofa kwanisa kudonongodza kuti voice ndoriziva mhani iri.
You must be able to identify that I know this voice.
Ishamari yangu iri.
This is my friend's voice.
Praise the Lord.
Shenga vakudzwa.
Panofa hunge paine ukama so.
There must be a relationship.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Amen.
Amatofa hunge tine ukama nemuprofita wenu.
We must have a friendship.
Tofa hunge tine ushamwari.
We must have a friendship.
Wekunyatowirirana chaizvo chaizvo.
To have a very close relationship.
Shamwari yako anonzi William Branham.
What your friend William Branham says.
Haumbofungi kairi kana katatu.
You don't think twice.
Unonyatsozvitora wozvigamuchira.
You take it and receive it.
Woti iyi haisi mhando yangu bai.
And he said, this is not my enemy.
Zvari kundiudzaka zvinondibatsira.
What he's telling me helps me.
Praise the Lord.
Amen.
Blessed be his holy name.
Stara ungari kudzwe.
Hallelujah.
Amen.
What a mighty God we serve.
Amen.
I want to read a quote.
Ndakuverenga chinokorwa.
Yes, I am winding up to a close.
Ndichisvika pakupedza.
Hallelujah.
Amen.
There is a story in the Bible.
Pane rungano riri mubhaibheri.
Patinonzwa kuti pane vana vakafa vakaurayiwa.
Where we are told that there are children who were devoured by an animal.
Praise the Lord. 42 of them.
Vari 42.
Two shepherds.
Mapere maviri akavauraya.
Brother, all along when I was reading that story,
nguva dzose pandaiverenga nyaya,
I was giving blame to the children.
Ndaiwanira vana mhosva.
But I thank God for our best friend.
Asitotenda Mwari neshamwari yedu best friend.
Listen to what the best friend says.
Chimboteererai zvitaura nebest friend yedu.
When this young prophet walked along there going down through the city.
Profeta mudiki paakafamba achipinda nemuguta.
He had lost his hair as a young man.
Anga atova nemhanza iye ari chiri mudiki.
He was going down, these little children ran behind him said, "Hey, why didn't you go up with Elijah?"
Anga achifamba vechidiki vachimutera vakati sei usina kuenda na Elijah.
You old bald headed and they was giving disrespect.
Iwe nyamhanza vakanga vasingaremekedze munhu wamwari.
And what did Elijah do?
Elijah akaitei?
He turned in the power of the spirit.
Akatendeuka musimba remweya.
Cast those children.
Akatuka vana.
What happened?
Chichakaitika.
Two she-bears come from the woods and killed 42 of them.
Zvitsevere zviri zvakabuda kubva musango zvikauraya 42 avo.
Disrespect.
nekusaremekedza.
Irrelevant.
Kusakudza.
You can't do that.
Au usadaro.
You have got to respect God.
Unofanira kuremekedza Mwari.
Now, if their father and mother had said,
dai baba wena mai vakati,
now look children.
Zvino vanangoonai.
Brother, the prophet is turning the camera.
Muprofita akutendeudza camera.
From the children.
Kubva pavana.
Now it's coming to the parents.
Yakuzuma kuenda pavabereki.
The parents were supposed to say,
vabereki vaifanange
vakati. Now look children.
Zvino vanangu tarisai.
Elijah was taken up.
Eria akatorwa.
We don't know about that.
Hatizive nenyaya.
But anyhow, I don't know whether it's so or not.
Handizive kuti ndizvo here kana ndazvo.
But I tell you the best thing to do is just don't say anything about it.
Asi chakanakisa chamunogona kuita haregai kutaura kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Just go ahead when he passes.
Ingoenda imberi yakapfuura.
We hear he's coming down through the street today, going to have a street meeting up there.
Tirikunzwa kuti achapfuura nemuguta nhasi achava nemusangano mumugwagwa.
You children on the road to school today, meet him. Just say, how do you do, Reverend?
Imi vana kana muchienda kuchikoro mukasangana naye, ingoti makadiko mufundisi.
How do you do, sir?
Makadiko changamire.
Or something like that. Speak to him.
Kana mama mashoko akadaro taurai naye.
But instead of that.
Asi pane kuti vadaro.
No doubt they had been told at home.
Pasina kupoka navakaudzwa kumba.
They had papa and mama sit at the table and laughing one to another saying.
Vakanzwa mai na baba vakagara patafura vachiseka vachiti.
What do you know, they said that old holy roller was taken up.
Vakati mutsene anoumburuka uya akatorwa.
Did you ever believe anything like that?
Makambonzwawo zvinhu zvakadaro.
They said this old bald-headed fellow, just as bald-headed as a pumpkin up there, he end over about 35 years old and he is coming down through there.
Uya muchananya mhanza uya ane mhanza yakafanana nenhanga anzi ari kupfuura nemuguta medu.
He's going to hold a street meeting, expect us to believe such nonsense as that?
Ari kuuya kuzoita musangano mumigwagwa ada kuti tende zvinhu zvakadaro.
Just mockery, that's all.
Hapana zviripo, ndezvisina maturo.
You won't come to our churches.
Hambo uya kumachechi kwedu.
Just like Elijah, you won't come to our churches.
Saeri hambo uya kumachechi kwedu.
Probably some kind of a witchcraft, voodoo, hoax, that's he got like Elijah. They didn't believe him.
Pamwe ndezvehuroi, ndezvemishonga, hatimbozvitenda izvo.
So the little children was taught that at home.
Saka vana ava ndozvavanga vakadzidziswa kumba.
Brother and sister, zvinhu zvatinotaura vana vedu vachinzwa.
Brothers and sister, what we say and our children here,
we need to be very careful.
Ngatichenjererei.
Kana paine munhu anoda kutaura asipo, make sure kuti urikutaura zvakanaka.
If you want to say something about someone who is not there,
ukataura zvakaipa chete, uri kudyara mhodzi.
If you speak bad, you are planting a wrong seed.
Ukataura zvakashata pamusoro peimwe hama, vana vako varipo, uri kudyara mbeu yakashata.
If you speak bad about a certain brother in the presence of your children, you are planting a wrong seed.
Kana usina chakanaka chekutaura,
if you have nothing good to say,
nyarara hako shamwa,
just keep quiet.
Unova munhu akanaka ukanyarara hako,
you will be a good brother or sister.
Those
to keep quiet.
Ndozvatiri kuudzwa neshamwari yedu anonzi William
Branham. That's what our best friend William Branham is telling us.
Kuteerera zvataurwa neshamwari yedu.
We must obey what our friend says.
Tawirirana kuti ishamwari yedu.
We agreed that he's our friend.
Hambo tiudzize kuti tinondowira kumakomba.
He will never lead us to perish.
So we can see these children were influenced by their association at home, by their parents.
Tikona kuti vana vakarunzirwa zvakaipa nekuda kwevabereki vavo kumba.
If they have been taught reverence and respect, they would have walked out there before that prophet of God and asked for prayer for themselves.
Dai vanga vakaudzwa kuremekedza, vangadai vakaenda pamberi pemunhu waMwari vakakumbira munamato pachavo.
But they have been taught to sneak and laugh and to make fun.
Vanga vakadzidziswa kuseka nekushoropodza munhu waMwari.
Oh, may God help us.
Numbers 18 verse 31.
Numbers 18
verse 31.
And you shall eat in every place, ye and your households. For it is your reward for your service in the tabernacle of the congregation.
Iwe nemhuri yako nekuti uchava mubayiro wekuremekedza kwenyu neungano yose.
Your household is connected to your reward.
Imba yako inobatanidzwa kumubayiro wako.
Brother, this is the teaching of the Bible.
Ndodzidziso yeBhaibheri.
Hallelujah.
Hallelujah.
Your household is connected to you.
Imba yako yakabatanidzwa newe.
Blessed be his holy name.
Sara chengari kudzwe.
Oh brother, watch this.
Ama yangu tarisa izvi.
I felt something lick my hand.
Ndakanzwa chimwe chinhu chichinanzwa ruoko rwangu.
From the message, the fifth seal.
Mumharidzo inonzi chisimbidzo chechitanhatu.
There was my old coon dog.
Paive neimwe imbwa.
When Mr. Short down here poisoned him, I saw I would kill Mr. Short for it.
I was about 16
years old.
He
poisoned, give him a dog baton.
Baton.
My dad caught me with a rifle going down to shoot him right in the police station. And I said, I'll kill him. Brother, it's toy gun.
It wasn't a toy gun.
Prophet Angato Tsunga Moyo.
The prophet was determined.
I went over to the dog's grave.
Ndakaenda kuguvare mbwa.
Mbwa chainzi freeze. You have been like a companion to me.
Wangauri shamarie
pezi kwandi. You clothed me and sent me to school.
Wakandipa hembe dzekupfeka wakandiendesa
kuchikoro. I was going to take care of you.
Ndangati azokuchengeta.
Now they have killed you.
Zvino vakuraya.
I said, I will promise you, Fritz, that he won't live.
Ndokuvimbisa Fritz, vashoti havararami.
I promise you, he won't live.
Ndokuvimbisa vashoti
vanofa chete. I will catch him on the street sometime walking, then I will run.
Bata mugwagwa vachifamba ndova nokuvatsika nemota.
I will get him for you.
Ndichavauraya ndikuvaurayira.
But you know what?
Munozivei?
I led the men to Christ.
Ndakatungamira vashoti kuna Kristu.
Baptized him in Jesus' name.
Ndakavabhabhatidza muzita raJesu.
Buried him at his death.
Ndakavaviga ini parufu
rwangu. I got converted about 3 years after that.
Ndakazotendekwa makore mashoma mushure meizvozvo.
I seen things different then.
Ndakaona zvinhu. Ndakaendaona zvinhu zvakasiyana panguva
iyo. I loved him instead of hating him.
Ndavakumuda pane kuvavenga.
So then, but however, there was Fritz standing there licking me on the hand.
Zvisine hazvo ndakaona Fritz achindinanzwa paruoko.
Oh brother, don't miss this. I looked, I couldn't cry.
Ndakatarisa ndakatadza kuchema.
This is when the prophet had crossed over to the other side.
Ndipo apa muprofita wanga vayambuka kuenda
mberi. Beyond the curtain of time.
Seri kwechidzidziro chenguva.
Nobody could cry.
Hapana munhu aichema.
Oh brother.
Hama.
Oh, we have another place, my brother.
Tine imwe nzvimbo hama.
Kusinga chemwi wena.
When nobody cries.
Hallelujah.
Amen.
What a place, brother. This is a reality.
Inzvimbo yakadii imaziro kwazvo.
This is not by.
These are not fables.
This is nothing but the truth.
Ichindo chokwadi chemechokwadi.
You could not be said there.
Haukwanisa kutsamwa
ikoko. It was all happiness.
Kwainguva nemufaro.
You couldn't die.
Haukwanisa kufa.
It was all life.
Kwainguva hupenyu.
You couldn't get old.
Haukwanisa kuchembera. Kwainguva nehudiki.
Perfect.
Zvinzvanya zvakangonaka.
Isn't this wonderful?
Ndikati hazvina kunaka here.
And the millions, oh my, I was right at home.
Nemamirioni ndandingori pamba munoona.
And then I heard a voice.
Zvino ndakanzwa izwi.
And it cried out.
Rakadanidzira.
Oh, that you have ever loved.
Vose vakambokuda. Hama.
My.
Aiwa ini zvangu.
Reward for my service.
Mubairo webasa rangu.
Brother, whatever you are doing,
ama chese chauri kuita.
You are not doing it in vain.
Hauskuitira pasina.
There is another eye that is watching you.
Pane rimwe ziso rakakutarisa.
The faithful God.
Mwari vakatendeka.
Who is the chief rewarder?
Vanova mubhadhari mukuru.
Brother, he is going to do something good for you.
Vachakuitira chimwe chinhu chakanaka.
His word.
Iri ishoko ravo.
Praise the Lord.
Mwari ngavakudzwa.
Reward for my service.
Mubairo weshumiro yangu.
Prophet is being rewarded for his service.
Muprofita vakupuwa mubairo weshumiro yavo.
He said, I don't need reward.
Hanza ndidi mubairo.
Listen to the words now.
Tererai mashoko.
Oh, that you ever loved.
Novo seva vakamboda.
And all that you ever loved you.
Novo seva kambokuda.
Ndopakokapo.
That's your portion.
No pain you sister apo.
That's where you come in my sister.
Wese vakamboda muprofita.
Oh, those who ever loved the prophet.
He heard a voice saying,
vakanzwa izwi
richiti, God has given them to you.
Mwari vakakupa.
My.
Amen.
Brother, we have not believed a man.
Hatina kutenda munhu hama.
We have believed a God vindicated message.
Takatenda mharidzo yakasimbiswa naMwari.
Brother, this is nothing but the truth.
Ichi hachisi chimwe chinhu kunze
kwechekwadi. God is the great reward of those that seek him diligently.
Mwari ndiwo mubhadhari mukuru kune avo vanovatsvaga nemoyo wese.
That
tinofana kuzvitenda.
And he is reliable and dependable.
Vanovimbika nao, vanozemberwa pavari.
He is very faithful.
Vakatendeseka.
Oh hallelujah.
Hallelujah.
The reward for Brother Branham.
Mubairo wa Brother Branham.
Was an eternal reward.
Waive mubairo wekusingaperi.
A temporal reward for just short time is not really all that great.
mubayiro wekanguvana kadiki hausi chinhu chikuru.
If God gave you $10 million,
kana mwari vakakupa $10 million,
but your family is lost at the end,
asi mhuri yako yozoenda gehena pekupedzisira,
then that will not be a much reward.
Zvino hausi mubayiro mukuru.
If God gives you a best car in the world,
mwari vakakupa mota yakanakisa munyika ino,
brother, it's not an eternal reward.
Hausi mubayiro wekusingaperi.
Unokuona wasambarara nayo motikari iyo yapindi.
You find you in a wreck with that same car.
It's not an eternal reward.
Hausi mubayiro unogara nekusingaperi.
We need something better.
Tuna chime chinhu chiri nani?
That comes from God.
Chinobva kuna Mwari.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be his holy name.
Tarabo ngari kuzwe.
God promised that your reward shall be great.
Mwari vakavimbisa kuti mubayiro wako uchava mukuru.
Brother, I want you to take note of this.
If
God can reward Brother Branham and somehow get his petty dog.
Kana mari vakwanisa kupa mubayiro kuna Brother Branham, vongowanawo imbwa zvayo.
Brother, imbwa yakatoonekwa iri mueternity.
That dog was found in eternity.
Why, brother?
Say, hama.
God is fulfilling his word.
Mwari vari kuzadzisa shoko ravo.
Whatever you loved.
Zvese zvawakada.
And whoever has loved you,
newese akakuda,
I have given them to you.
Ndakakupa zvose.
What a mighty God we serve.
Hey, ndimwari wakadiwa tinoshumira.
Oh, as we stand to our feet,
tichisumuka netsoka dzedu.
Praise the Lord.
Hallelujah.
There is a great reward for you, my brother, my sister.
Pane mubayiro mukuru wako hama hanzvadzi.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Maybe you have your family members,
pamwe une nhengo dzemhuri yako,
that have not come yet,
vasati vaponeswa.
Brother, I believe you can tell God.
Ndotenda kuti unogona kuudza Mwari.
What is rapture, brother, without your wife?
Chii chinonzi kubvutwa hama pasina mudzimai wako?
What is rapture without your children?
Kungazova kubvutwa kunofadza here pasina vana vako?
What is rapture without your daughter, my brother?
Kungazova kubvutwa kwakadii pasina mwanasikana wako?
What is rapture without your son, my brother?
Kubvutwa here pasina hama dzako hama?
What is rapture without your mother, without your father?
Kubvutwa kwakadii pasina baba namai?
I believe God can help us.
Ndotenda Mwari anokwanisa kutibatsira.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother Branham, when he was giving a testimony.
Brother Branham achipa chapupu.
Hallelujah. Brother, of those squirrels.
Zvekutsikwa kwetsindi.
Sister Hetty Wright.
Hanzvadzi Hetty Wright.
She was not there.
Vakanga vasipo.
She was not a witness.
Vakanga vasipo sekuti ndazviona.
But she heard.
Asi vakangonzwa.
From a prophet.
Kubva kumuprofita.
Who must be your friend.
Anofanira kuve shamwari yako.
And brother, she believed the testimony.
Vakatenda chapupu.
She never said, I want the direction.
Havana kumboti chimbonyatso ndidonongodzirai ndisvike ipapo.
Tell me about the locality.
Ndinyatso ndiudzai GPS ndiendepo.
Tell me how I can travel to that place.
Ndiudzei kuti ndosvikapo sei.
I want to see the marks.
Ndoda kuona zvitsiko.
I want to see where you stepped.
Ndoda kuona pamatsika.
So that I'll accept what you are telling me.
Ndozogamuchira chapupu chenyu.
Brother, he said, whatever you said.
Vakangoti zvese zvamataura.
It's nothing but the truth.
Chingori chokwadi chete.
Hallelujah.
Amen.
And brother, God heard that.
Mwari vakazvinzwa.
And he said, this is a sign of respect.
Mwari vakati uku ndiko kunonzi kuremekedza uku.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm looking for brothers and sisters tonight.
Ndikutsvaga hama nehanzvadzi madekwana ano.
Brother, who are ready to respect the spoken word.
Vagadzira kuremekedza shoko raMwari.
Respect the court.
Kuremekedza chinokorwa.
Every court, brother.
Chinokorwa chese hama.
Respect that court.
Ingochiremekedza.
Oh, brother, I'm looking for brothers tonight.
Ndirikutsvaga hama manherwano.
Who are ready to take a hold of everything that was promised.
Vakagadzira kutora zvese zvakavimbiswa.
Brother, just have a good respect.
Vanongova nekuremekedza kwakanaka.
And brother, watch what will happen.
Wotarisa zvinotevera.
The Holy Ghost heard it.
Mweya mutsvene wakazvinzwa.
And he said, ask Hetty Wright.
Vakati bvunza Hetty
Wright. Whatever she needs.
Kuti chero chavanoda.
Ah, brother.
Hama.
Hallelujah.
Amen.
Brother, his sister Hetty Wright understood.
Sister Hetty Wright vakanzvisisa.
She said, what is eternity?
Vakati chii chinonzi kugara nekusingaperi?
For me,
kwandiri,
if my two boys are going to be lost,
vanakomana vangu vaviri vakarasika,
what is eternity for me?
kugara nekusingaperi kunobatsirei denga rinobetserei kubvutwa kunobatsirei.
She said, I need the salvation of my two boys.
Ndaruponeswa vanakomana vangu vaviri.
Oh brother,
ama
I believe that was the right thing that was said.
Ndotenda kuti vakataura chinhu chakanaka.
Hallelujah.
Hallelujah.
Uchawana nyeredzere iwewe.
Are you going to get a reward?
Indeed you are going to get it.
Wongu uchauwana.
Hallelujah.
Amen.
Ask brother Tafazo again to sing that song.
Chakumbira brother Tafazo atimbire kambaka.
We want to sing it with all our hearts.
Tinakuimba nemoyo yedu yose.
Praise the Lord.
Amen.